Mashoko ava Mugabe mashoko atinoziva kuti vanogara vachitaura. Asi musharukwa ava kazhinji kacho zvavanotaura hazvisirizvo zvavanoita kana zvavanoreva. Zvino kana vachitivo ndoda kuti vanhu vasaita mademonstration ane mhirizhonga. Ivo ndo vanotuma mapurisa kuti varakashe vanhu, vanhu vachirohwa nemboma dzamapurisa, vachitsikwa misoro, vachikandirwa utsi hunokashidza hwetiegasi.
Tinonzwa kuti utungamiri hwesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association hauna kuenda kumarinda kumhemberero idzi. Munoona sei chiitiko ichocho?
Chiitiko ichijonga chinongotaridza kuti vamugabe pachavo ndo vari kukonzera kuti association yevakarwira rusununguko ipazike, iite rumwe rumwe, iite mafufu.
Ko imiwo sebato reMDCT mawanikwawo here muchipindawo mumhemberero idzi?
Isu tinopinda mumhemberero idzi ndinofunga pane zvimwe zvatatonyorawo tichitsigira kuti zuva ranhasi izuva remagamba rinonzi iro muchirungu Heroes Day. Tingangova tisina kuenda hedu kuHeroes Acre nokumwe kwakadaro, nokuti unoti ukaenda ukoko unononyombiwa, dzimwe nguva unototyityidzirwa zvokuti unotoona kutoti chero security yako, personal security, inenge yatova panguva yakaoma.